Ini ndini Marvelous Msanganya huye ndichiti heyi no misoro ye na udzedudza nasi chipiri chikumi 13, 2017. MDCT inotungamirwa navamogen shangirai inoramba zvachose mashoko ekuti mutevedzeri wemutungamiri webato iri Muzvare Tokozani Kupe vari kushanda naamai Joyce Mujuru nechinangwa chekuti varasise vatsvangirai musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. Vamwe vagari vekwarusape voendesa Bishop Trevor Mananga kumatare vachiti havafanirwe kuvaka chechi yavo panzvimbo ine makuva ehama nemadziteteguru avo. Hurumende inobhana kutengwa kwechibage chekunze kwenyika panguva iyo chikafu chisiri kukwanira nyika. Mugodhi weEldorado kumashonaland west wopedza vanhu nekudhirika. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutaura nevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship avo vari kuuya kuno kuAmerica kuswera mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.